ndiino kuchingamidza ine mufaro vatereri pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro nemumwe mudzimai akatanga sangano rake ari kuno kuAmerica kuTexas, apo vari kushanda nevamwe madzimai vekwaseke mukuedza kuvabatsira panguva ino yeCOVID-19. Rekei tiende kwavari tizwe kuti ndiani.
Zita rangu ndinoitwa Zoe Chimombe, ndiri mutungamiriri wefoundation inonzi Vachirenda Center of Hope. Ndiri kushandira ndiri kuno kuAmerica, ndokwatakaritangira, asi ndiri kubatsira nekushandira tiri munzvimbo yekwaseke kuZimbabwe.
Muungatitsananguriro kuti sangano renyu iri rinoita nezvei.
Sangano redu reVachirenda Center of Hope rinoita mabasa ekusimudzira madzimai munharaunda yedu yenyika yeZimbabwe. Isangano ratakatanga gore rino ra2020, takaritanga budikidza nekuti takanga ndafunga nokubatsikana nezvaiitika mukati menguva yeCovid pandemic. Saka ndakafunga kuti ndobatsira sei vamadzimai ari kunyika kwandinobva. Saka ndakabva ndafunga kutanga bato iri reVachirenda Center of Hope. Ndakaitanga bato iri nokuti ndiri mumwe wamadzimai akakura mukati menharaunda yenyika yeZimbabwe. Ndine background yekuremerwa neupenyu ndichishaya anobatsira mushure mekunge ndashaikirwa nababa vangu vanova vaiva national hero kuZimbabwe. Nekudaro zvakandipa pfungwa yakadzama yekuti ndobatsira sei kune vaya vanosangana nematambudziko andakasangana nawo mukurarama. Saka ndakazofunga kutanga foundation in remembrance of my father.
Baba venyu vainzi ani uyezve vakashaika rini?
Baba vangu vainzi the late retired Lieutenant Colonel Harold Chirenda. Vakashaya mugore ra2014 1 January.
Tichiona kuti pari zvino tiri pakati pedenda reCOVID-19, muri kubatsira sei madzimai aya?
Tiri kushandira tiri munharaunda yekwaseke, kunova ndiko kwaibva Mushakabu, the late national hero, vakabarirwa mudunhu rekwaseke. Ndakaona zvakakodzera kuti kune mapato akasiyana-siyana anoita zvokubatsira madzimai kana anoita zvokubatsira vanhu vanenge vachiremerwa neupenyu, vanasikana, vanakomana, kune maorganizations akasiyana-siyana. Saka inini rangu ndakafunga kuti regai ndiende kunzinde kwandakabva ndinotangira ikoko kubatsira. Ndakaona zvakakodzera kuti nditange mumusha wandinobva kuitira kuti tikasimudzira madzimai emudunhu iroro zvinotekeshera nzvimbo dzakasiyana-siyana vachitozorecha out kune nzvimbo dzinenge dziri kunze kweseke area. Zvatiri kuita pari zvino zvatakatanga nazvo takaona zvakakodzera nokuti pari zvino zviri kurema kuti vanhu vashande kuenda kumabasa nekuda kweCovid pandemic. Saka tiri kuedza kushushekedza mhuri nokuvabatsirawo nechikafu. Ndakagona kuvabatsira nemagumbezi nekuti yanga iri nguva yekutonhora. Saka chinhu chakatibata chaizvo tikati toita sei munhu akwanise kubuda kunze kunoshandira mhuri yake. Regai tione chimwe chinhu chokuti anobata semudzimai, chinhu chinorarama nguva refu ainacho. Panova ndipo pane pundutso yedu yekuti dei tagona kuita mabasa anorarama kwenguva yakareba.
Pane zvino muri kubatsira madzimai akawanda sei?
Tichiri zvedu pachikamu chisati chanyanyokura nokuti sezvo tichiri bato richangotanga. We have been doing 25 families to 30 families including pamwe unowana imwe mhuri ine vanasikana 5 kana madzimai mairi mamukoma nemunin'ina vari pagara pamba pamwe chete inenge iri mhuri imwe chete iyoyo. Saka hatisi kubatsira munhu umwe chete munhu umwe chete, tiri kuita iri mhuri dzine vana vakawanda munharaunda imomo. Nhasi musi wa12 December taita chiitiko chekuti tirangarire tipenderere tese mwaka uno watiri kunoiwe watapinda weChristmas. Takauya nechiitiko chekuti Thanksgiving Christmas basket. Tikavaona takakodzera kuti tipemberere semhuri yeZimbabwe sevana vemudunhu rekwaseke. Ngatifarirewo nemadzimai aye atikuedza kubatsira kuti vari kuremerwa voregera here kuti vana vavo vadye isu dzedu mhuri dzichiguta. Tabatana namai mambo vekwaseke mudunhu iroro, mudzimai wamambo vanewo bato vakanatsomudzira madzimai mudunhu iroro. Vakatizvo nyaya ite zvimwe chete zvo nokuti kuti vanonyita vo vanogara vachiita ukukira vanhu vavo vemuviruro kuburikidza madzimai harawa vanasikana nerera vanhu vaitira mutambo wakadaro saka takabatana navo pagore rino.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.